Imwe nyanzvi yemuchirwere chegomarara Dr. Nomsa Tsikai, avo vanoshanda neHarare Oncology Center, vanoti kana munhu achinge atanga kupiwa mushonga wekurapa gomarara, anofanirwa kuramba achishandisa mishonga iyi kudzamara audzwa nachiremba zvekuita.
Patient taitanga mishonga yecancer haifanirwi kumira mishonga iyoyo, nekuti dambudziko racho rinoita ukasha. Rikamboti tambori rova nemishonga and then tomisa, rinobva rasimudza musoro riine ukasha, zvokuti patinoda kuzotanga futi treatment rinogona kutadza kudairira.
Asi vanoti zvitoro zvinotengesa mishonga zvinoda kubhadhara nemadhora ekuAmerica kuitira kuti zvitoro izvi zvikwanise kutenga mimwe mishonga.
Hapane nyaya vazhinji madokta hatisi kukumbira US dollar. Tichiri kubvuma normal currency yedu yemunomo. Asi vari kukumbira US dollar. Mafarmacies anotengesa mushonga nenhau yekuti mushonga iyoyo haigadziri munomo.
Mumwe mudzimai akambosanganawo nedambudziko iri muzvare netsai dzinoreva. Vanoti kurapa chirwere chegomarara kunodhura zvikuru sezvo pachidiwa mari yakawanda iyo veruzhinji vasingakwanisi kuwana.
It's an expensive disease. Cancer inodhura. On average ngatitiiseni mishonga yandanga ndichinwa yekimo ndinonida $450 every 2 weeks. Saka handifungi kuti ruzhinji rwevanhu vanorwara necancer vanokwanisa kuafodha mishonga iyoyo. Ende pamusoro pemishonga ikayi, pane zvimwe zvinoitwa zvinoda mari. Semuenzanzo, unofanira kutorwa ropa rako usati watanga cycle yako yecancer. Every new cycle unotorwa ropa rotarifa kuti rakanaka here, rinoita here kuti ukwanise kuenderera mberi nekunwa mishonga. Nekuti ukapiwa chemo ropa rako rakadzika, unogona futi kutofa.
Dr. Tsikai vanoti zvakakosha kuti munhu agare aine muviri wakagwinya uye kudya chikafu chisina mafuta akawanda kuitira kuti munhu asabatwe nechirwere chegomarara.
Ndakabvunza nevanhu vakawanda zvikuru kuti kusei dambudziko irori rebreast cancer ranga risinganetsi kudhara. So ndoo imwe yemareasons kuti sei zvanga zvisinganetsi kudhara. Nauye kuti vaikasika, vamwe vaitoita vana kana vari 18-19 and then voita vana vakawanda vachiyamisa. Saka zvaivabatsira. Uchionawo futi nekudhara chikafu chaidyiwa, chikafu changa chakasina kuwanda mafuta, iyo yatoti western diet ine mapreservatives akanyanya, chikafu chiri kuti vhiringidzo. So kudzoka back to a traditional food tinoona zvichibatsira.
Dr. Tsikai vanoti gomarara repazamu ndiro rechipiri pamagomarara ese anouraya madzimai emuZimbabwe kana rikasakurumidzirwa kurapwa.
Number 2 yecancer iri kuvhiringidza vadzimai. Number 1 iri yemusoro wechibereko cervix. Number 2 ndeye breast cancer uzamu. Vadzimai vazhinji vari kubatwa nedambudziko iroro vari kufa futi from dambudziko iroro. Cancer inokonzera zvinhu zvakawanda. Iri iyoyo yezamu, pane zvatinotaura kuti zvinoenderana nemahormone. Saka vanotora mahormone especially vachiafektekawo kuti kana maperiods aguma zviya otora mahormone zvinogona kuvhiringidza. Kune vaye vasati vaita pedza maperiod ukanonoka kuita vana unogona kuvhiringika. That is kuita vana after age ya 30 kusa breastfeeder kuno increase risk.
Dr. Tsikai vanoti Zimbabwe haina ruzivo rwakanyanya pahuwandu hwevanhu vane chirwere chegomarara, kunyange hazvo chirwere ichi chiri kubata vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Zane.